Tirongo, kambiro gani no kuita sanike pondo. Siva kuti nakapinda nemoyo, tisasiyane sefaya nesimoko. Nobody nyangwe ndiswe mutirongo, sezvakaitwa pamani yeisti na Tokyo. Nobody, 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 kavanikane zvavo mutirongo. Slow money, no danyango, zvima jewelry. Nekuda kwerudo nechinja kuita criminary. Zvichaitika tongosiya judiciary. Ndopojesa kana truck rekubhekari. Ndotora masini, as long as ndipa mari. Zvimo zvatozoona ndambokupa special. You look so refreshing, chimbovhura dictionary. Nekuda kwako ndaimerera kubhakare. Vangosvika padhuze.